Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita26 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tichivimba kuti makava nezororo rekisimusi rakanaka nezuro. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19 rakatarisana nepasi rose. Ndezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Comrade Foster varasikwa nhasi kukusha kwavo kusanyati kune makomrade azokwanisa kuenda ari mashoma vanavana kuzokwanisa kuita vakawanda ninyaya kuchipanga kakura nyaya kuti vakabatwa COVID-19 asi isusu sesangano taratidzwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi.
Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Foster Dongozi aradzikwa nhasi kumusha kwake kusanyati. Vanhu vashoma vanoshanyira nhasi mapako emuchinoi. Vakawanda vavo vachipinda mumapako aya vasina kupfeka mamaski ekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Foster Dongozi aradzikwa nhasi kumusha kwake kusanyati zvichitevera kushaya kwaakaita nemusi wechitatu. Dongozi uyo ange ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists ZUJ akashaya nechirwere cheCOVID-19. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vayambira padande mutande ravo reTwitter kuti vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kutora matano ekusazviisa munzvimbo dzinoita kuti vasangane neveruzhinji sezvinokurudzirwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19. Tabata mutungamiri weZUJ vaMichael Chideme kuti tinzwe nezvekuradzikwa kwaDongozi pamwe nematano avari kukurudzira kuti veruzhinji kusanganisira vatori venhau vatore.
Comrade Foster varadzikwa nhasi kumusha kwavo kusanyati kune makomrade azokwanisa kuenda ari mashoma vanavana kuzokwanisa kuita vakawanda ninyaya yekuti panga pabuda nyaya yekuti vakabatwa COVID-19 asi isusu sesangano taratidzwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi. Foster Dongozi anga ari mumiririri wezvido zvevatape venhau anga achitipeshe pasungwa journalist Foster unomuona ari papolice station, Foster unomuona ari kuPHQ, Foster unomuona ari kwaminista achimirira kuti vatapi venhau vasashungurudzwe uye kuti zita renyika risarambe richikanywa mumadhaka maringe nekusungwa kwavatapi venhau. Tinonge taratidzirwa negamba redu guru hationi chine umwe munhu angasvike panga pakasvikwa naFoster iko zvino panyaya dzekumiririra vatapi venhau. Saanga achishanda nemasangano akati kuti emunomuafrica emusouthern africa nepasi rose anomirira nyaya dzevatapi venhau. Saka Foster anga ato ambasada wenyika kwese kwese ikokoko achimirira vatapi venhau.
Pakabuda mashoko ekuti izvo Dongozi ashaya nechirwere cheCOVID-19 zvakakubatai sei imi sevatori venhau?
Zvakatibata zvikurusa nokuti tanga tatisanga imwe kambeni naFoster yeSafety of Journalists tichitarisirana nyaya yezveCOVID-19. Saka chimwe chamubata taenderera mberi nekambeni yatanga tatsanga kuti tinge tichikurudzira kuchengetedzwa kwejournalism nenyaya yekuti tatiti majournalists are frontline workers as well.
taona kuti hurumende kuburikidza nemunyori mubazi rezvebudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko vachiti izvo vese vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kuzviita isolate. Imi sesangano muri kutora sei danho iri rakurudzirwa nehurumende?
Isusu sesangano revatatu venhau tinongoti munhu wese ngaagare achizvichengetedza maringe nechirwere cheCovid. Havasatapi venhau chete vakasangana naFosta, akasangana nevanhu vakawanda kuti Fosta anga ari munhu wevanhu. Saitinongotiwo munhu wese anenge angonzwa paangonzwa, angonzwa chaangonzwa chaasingasionzwi mazuva ese, dai munhu angomhanya kuchipatara anotariswa azonekwa, taona kuti hapana here chirwere chiipari kuita kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Vatori venhau vakawanda zvakadii vangange vakasangana nemufi munguva iyi?
Chatisingadi kunyanya kuita ispeculation nokuti kunge conduct dziyatonyanya kudila nezvayo. Hatinyanyi kuti tispeculation kuti tivhundusire kuti vanhu vabva vavhunduka zvekutoshayakana hope. Tinokurudzira kuti munhu anenge angozvawo paarwadziwa napo dai aenda kuchipatara anotariswa.
Mutungamiri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pavanhu mazana matatu nemakumi mana nemumwe chete. Nezuro wakare, vanhu makumi mapfumbamwe nevana vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru gumi nezviviri nemazana masere nemakumi masere. Vanhu vapora vava zviuru gumi nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi mashanu nevana nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi manomwe nemumwe chete. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Izvo zvinoziviswa Studio 7 isisiri kutefenyura. Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika mamiriyoni makumi masere uye vafa vadarikawo miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru. America ndiyo yanyanya kuvhiringwa nedenda iri, zvichiteera kubatwa kwevanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe uye vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvisere. Vanhu vashoma vashanyira nhasi mapako emuchinhoi. Vakawanda vavo vasina kupfeka mamask ekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanhu vakawanda vanogara vachishanyira Chinoi Caves munguva ino yezororo, asi rwendo runo izvi hazvina kuitika. Pavanhu vashoma vapinda kunoona mapako nhasi, vakawanda vavo vanga vasina kupfeka mamask, izvo zvanga zvichiisa upenyu hwavo nehwevamwe panjodzi. Mumwe wevanhu anga asina kupfeka mask asi akaita rekubata mumaoko make muzvare Regina Matikiti avabva kumarondera vati vanga vaneta nekufamba mumapako. Asi mudzidzisi pachikoro chikuru cheMidland State University vatapiwa madzokere vati vanoshanda mubazi rezvekushambadzwa kwenzvimbo munyika havasi kuita basa ravo nemazvo. Vamadzokere vati vanhu vakawanda havazivi nzvimbo dzekubvakachira nemari dzinodikanwa kudzibvakachira. Asi vaNST Ziruvi avo vabva kwaMutare vati semaonero avo vanhu vakawanda havana kufamba nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Hamsva vanhu vachiri kunyatsotya chirwere ichi cheCovid, ende chinenge chine impact yakanyanyisa muzvinhu zvese, hakuzi kuti kutourism sector chete, but I'm sure kuti muzvinhu zvese even kana zvamuri kuona panapa hapana vanhu vakawanda. It is compared to last year, I was here last year, zvakatosiyana.
Mutauri wezimpax vati nashe farau vati vanga vasati vave neuwandu wevanhu vapinda pachinoi caves asi vati vanhu vakawanda vaenda kunoona mapopoma eku Victoria Falls. Vafarao vakurudzira vanhu munyika kuti vaende kunoona nzvimbo dzinobvakachirwa munyika.
Asi chikuru kuru chatinokurudzira vagari vechebhodhi ngatipine hunhu zvokuuya kuzoona zvatinazvo munyika medu. Kana tauya tazviona zvinova ndivande nyika yedu tisamiri nevagari vanobva kunze zvinozvatova nezvokuti vanhu ngavaronge.
Kupinda kunoona mapako echinoi caves kwanga kuchiita madhora matatu ekuamerica kana madhora mazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe emuzimbabwe. Vafarava vati kuona mapopoma evictoria falls kwanga kuchiita madhora mashanu ekuamerica. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dziri kupesana pamusoro pechirongwa chehupfumi chetransitional stabilization program. Vamwe vachiti chirongwa ichi hachina chachakaita mukusimudzira hupfumi hwenyika, vamwe vachitiwo chakaunza pundutso munyika. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa cheTransitional Stabilization Program kana kuti TSP chakaparurwa mugore ra 2018 hurumende ine chinangwa chekuvandudza upfumi hwenyika. Chirongwa ichi chiri kusvika kwamvura yacheka makumbo pakupera kwegore rino, uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatoparura chirongwa cheNational Development Strategy kana kuti NDS icho chichatsiva cheTSP. Vamunangagwa nemakurukota avo vave nenguva vachirumbidza chirongwa cheTSP vachiti chakabatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanopokana nemaonero aya vachiti chirongwa ichi chakakundikana nechikonzero chikuru chekuti hurumende yakaita chirongwa ichi isina kunzwa pfungwa dzevanhu vakawanda.
Zvinhu zvaingobva kumusoro zvichidururwa pasi zvisina kuwirirana, zvisina kuongororwa zvakakwana. Chechipiri ndechekuti hurumende yaitarisira kuti pachaita mashura ekungoti upfumi hwenyika hotonaka pasina kushandirwa zvakanaka, pasina kutakata kwakasimba. Izvozvo hazvikwanisiki nekuti kuti nyika ibudirire panoda kukakata kwakasimba uyezve kuti vanhu vabatire pamwe chete.
Vamutasa vanoti kubva pakawana nyika kuzvitonga makore makumi mana apfuura pave nezvirongwa zvinopfuura 15 zvakaitwa nehurumende zvekuedza kusimudzira upfumi, asi zvirongwa izvi zvakakundikana nechikonzero chekuti hurumende haitarisane nechokwadi.
NDS iri kuumbwa pamusoro pekuzvinyeberera kuri kuita hurumende kwekuti TSP yakagadzirisa kudzikama kweupfumi hwenyika, yakagadzirisa kudzikama kweinflation, yakagadzirisa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitambudza munyika. Izvi inhema nokuti tiri kuona kuti urombo hwanyanyisa, tiri kuona kuti kushayikwa kwemabasa kwanyanyisa, mabasa anga aripo ari kutoparara, makambani mazhinji ari kutodzinga vashandi, tiri kuona kuti muzvipatara hamuchina kana mishonga inotarisirwa kuti inge irimo. Vana chiremba, varairidzi, vanhu vose, vashandi vose vari kunyunyuta.
Vamutasa vanotiwo chimwe chiri kuramba chichikanganisa upfumi hwenyika inyaya yeuori, uye kwavanoti kusavepo kweutongi hwejekerere.
Upfumi hwaenda muvanhu vashomanana vane simba rokutonga. Ruzhinji rwenyika ruri kupunyaira ruchitambudzika zvakanyanyisa. Hakuna zvirango zvoupfumi zvingagadzirisa nyaya, kana nyaya yekugadzikana kwematongerwo enyika isina kugadziriswa, kana nyaya yeuori isina kugadziriswa. Hapanazve chimwe chingabudirira kana mapato nemapazi ehurumende akaita seMatare, mapurisa, vanofeya-feya nyaya, kana dare reparamende dzisina kupiwa kuti dzishande, dzisina kubatwa nokumbunyikidzwa nevane simba.
Asi mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti semaonero avo chirongwa cheTSP chakabatsira zvikuru kunyanya pakudzikamisa kukwira kwemitengo yezvinhu uye kumutsurudzawo maindastiri yemunyika. Vamutashu vanoti kuveko kwemusika wekutengesa mari yekunze kwakabatsira vemabhizimisi nevemaindastiri zvikuru.
Sanduko iri kuoneka nekuti hatisati tambosvika panguva yekuti mitengo yezvinhu inoterama kwenguva yakareba, zvinhu zvacho zvichiwanikwa nyore zvisinganese masherefu ezvive zvimafashama, zvinhu zvakazara, hapana chitoro chaunopinda chisina zvinhu zvokudya zvokupfeka kana zvekushandisa mabasa akasiyana siyana zvirimwa nezvimwe zvakadaro.
Vamutasho anotiwo hurumende haifanirwe kuve iyo inoshorwa kana panokundikana zvirongwa zveupfumi zvainenge yaita, vachiti basa remunhu wose munyika kunyanya vakuru vakuru vehurumende pamwe nevemabhizimisi kuti vaite kuti zvirongwa izvi zvishande.
Kubudirira kwemapolicies kunongouya chete kana isisu tikagamushira mapolicies iwayo, tikashanda nemazvo, tikashanda nesimba, tikashanda zvekuti nyika yedu yeZimbabwe ibudirire, tikasiya mvonga mvonga, tikasiya kupopotedzana, tikabatana isusu sevana veZimbabwe, tinotikati mwonodhonzera nekokoko, mwonodhonzera nekokoko, nyika ifambire mberi.
Nyanzvi yezveupfumi inoshanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchishwa, vanoti kubudirira kwezvirongwa zveupfumi hakufanirwe kungotarisa chete mafigiri ekukura kweupfumi.
Kunyanyotarisisa senyika manumbers yana inflation nana GDP, tisingatarisi kusumuka kwevanhu vedu vemunyika kuti naivowo vane chidanho richavari kutamba mukusumuka kwenyika, that is enjoying the benefits of the growth of the country. Izvi tinoona zvichishayikwa, tichiona vanhu vakawanda vari kutowedzera kupinda munhamo. Tikatarisa PDO inova mari inodiwa nemunhu kuti ararame pamwedzi, yawedzera mwedzi yese, hapana mwedzi wawo yati yadzika.
Vamuchityo vanoti chirongwa cheNDS chiri nani nekuti chinojekesa kukosha kwekusima mari munyaya dzezveutano nekubatsira veruzhinji vanotambura. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vanoti dambudziko guru munyika nderekuti kune vanhu vakangomirira kushora zvose zvinenge zvaitwa nehurumende. Vachuma vanoti pane budiriro yakakura yaitwa munyika nekuda kwechirongwa cheTSP.
Tinogara tichingoshoropodza chete tisingatarise chokwadi kuti timbopinda muground tichiona kuti kochii chiri kuitika chiri kunyatsobatika. Zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kubatika zviri kuitika, pamwe maybe hazvisi kunyatsosvika kuvanhu kunzeo dzevanhu. Vanhu vanoziva vari kunyarara havasi kutaura, vasingazivi vari kutofunga kuti pamwe hapana chinhu chiri kunyatsoitika, asi pane zvinhu zviri kuitika ende hurumende iri kutraya nemazvo kuti dai ikonomi yedu yaita resuscitate.
Chirongwa cheNDS chichatanga kushanda pakutanga kwegore rinouya uye chinotarisirwa kupera mugore ra2025. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Nasika nguwe kutitimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Bulgaria iri kupombera mumwe vevamiriri veRussia munyika iyi mhosva yekusora. Bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muBulgaria rakapa mumiriri weRussia uyu maawa makumi manomwe nemaviri ekuti abve pamuzinda weRussia uri muSofia. Asi Russia inoti mhosva iri kupomerwa chizvarwa chayo haina nemusoro wese. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidza nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Constance Murinda avo vari muNew Jersey muNew York umo pari zvino marura nedenda reCovid-19. Muzvare Murinda vanoita ivo mabasa ekuwanikwa ivo vachichenesa nzvimbo dzakasiyana siyana panguva ino yeCovid-19. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kuita pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Murinda. Mungatitsananguro pamusoro pemabasa amuri kuita muNew Jersey muNew York pari zvino.
Tinoita cleaning mudzimba nemaoffices, mahospitals, just about anything. Basically, you know, that cleaning people.
Chii chakaita kuti mufunge kuita izvi tichiona kuti muri chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York?
Basa randanzi naro ekuti ndanga ndichinyanyoshanda and ndanga ndisina zororo And then of one day when I go funga kuti ndaisiri munhu anofanira zvekukina mumba but ndaifanira zvekugarden but I knew kuti ndaizvigona zvemumba and then that's how I just started.
Makatanga rini uye zviri kufamba sei panguva ino ye COVID-19?
Ndakatanga muna 2017 na August ndopa ndakatanga business rangu and then 2020 it's been a tough year but nenyaya kuti COVID ndairipo is actually a boost ku field yangu because munhu wese anoda kucleaner tinoita futi disinfecting mudzimba you know my offices and this is not aitwa kana paine any positive case maybe iri mudzimba munhu aiswa kuhospital tinopinda moto cleaner and my hospitals as well my wards acho iwayo tinopinda tichicleaner.
Saka munozvisingisa sei musati maenda munzvimbo yamunenge muri kuziva kuti mune munhu awanikwa iye ane chirwere cheCOVID-19?
Personally, handimbozvifungi kuti handitombotyi. I think for the spirit, kuti inondiudza kuti, you know, sometimes I can turn down a thing, a job, yekunzi tine munhu aita positive or something, or, you know, kuti 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 namba medu. That spirit inondiudza kuti, no, I can't do it. So, that's what I was saying, then I can't. But most of the time, I think, more for managers. Because it's just like a routine, you know, say you can do muka pega pega. I do a present worship and I know kuti dero achero ro dirungo for managers saka dzinya nyoshika zvangu and I you know just sometimes kuti nombofunga kuti hai ndiri chizvarwa chekuZimbabwe saka ah pana zvinomboitika
ikoko kwamuri kwakamira sei panyaya iyo ye COVID-19?
I think kuti ndiko kune ma cases akanyanya wanda semazuva apfuura ya you can say kuti ma cases apita achiwanda but takungova nezvatisasei kuti nehope yekuti vaccine yabuda ikai ichatibatsira pakuti maybe tave takadziridzwa and the new president ari kuuya ari kupinda uyu we just hope and pray kuti achazvisa like a priority kuti chirwere chipere.
Imimi panyaya yenhomba iri kuuya iyi mukanzi muitore muchatora here?
Pari zvino ndichiri kumboda kumbonyanyoverenga tinyatsoverenga nezvayo but nekufamba kwenguva ndinotarisira kuti ndichaitora.
Vanenge vachida kuziva nezvebhizimisi ramuri kuita ikoko kuNew York vanokuwana ikupi kuNew Jersey?
Ndinowanikwa on Google, paInstagram, paFacebook, sala chinonzi Cleaning Spirit.
Zita iri makariwana sei?
Initially designed the cleaning hands because maoko angu akangoropapatswa kuti anogona zvaanogona saka ndakanga ndichinzi cleaning hands but one day ndakati ndichishanda ndichingoplayawo pane music yandandichiplayawo a gospel song and then ndobva ndangoona a vision yakangondiudza kuti you've got a cleaning spirit in you saka from that day ndakabva ndatochinja zita mvara saka yakunzi cleaning spirit.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Constance Murinda vekambani yeCleaning Spirits kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington. Uko ndiri kutepfenyura ndiri kuumba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipakurira nhasi. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko akatarisana nevagari vekuChimanimani vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kutanga kwegore rapera ra2019. Avo vachiri kugara mumatende ayo ari kunzi ave kubvinza zvikuru munguva ino yekunaya. Muchirongwa chedu tabata kansela wekumutsvangwa Ward 23 vaJoel Dumakwezu. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaDumakwezu. vaDumakwezu, mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei kuvagari vachiri mumatende kubva pawirwa nyika kana chimani mani nedambudziko recycloni idai muna 2019.
Ah, zvino zvachinja ndandiri mumatende madyo ndichimboona kuti vanhu vakamira sei. Vamwe matende acho akupera kutona, akutodona nekunaya anhu azhinji vari kunaiwa vari mukati mumatende imomo.
Saka vari kuti pane hurongwa here hwekuti zvinhu zvichagadziriswa neukasika? Asi takanzwa wani kuti hurumende iri kuvaka dzimba dzekupa ivo vakawirwa nedambudziko avo. Zvino makamba api ane vanhu amuri kutaura kuti ane dambudziko?
Panoti pachimani mani pane makamba anobala 2 ipapondo mwechete neiri papati kuvili then pakopa pane iripi pakopa iyai haina kana kumbochinja kana umwe zvake wechingati uyu akapopuwe rubatsiro kana kuti vari kuonekwa sevanhu vari kunaiwa. Chimani mani vanenge vari nani nekuti vakatombopuwe zvimwe zvimatende zvebhuu kuti vatombowedze kukavhiridze kuti mvura isapinda mukati nematende avo.
Vanhu vangani vari mudambudziko iro ramuri kutaura vadhuma kwese?
Vese vakangowirwa netaikonoya hapana kana hwana hati apopuwa rubatsiro.
Ko vakuru vedunhu kana vatikati maDA nevamwe vari kuti nenyaya iyi?
Ava hatingati kuti hosa nekuvanobva kumvoro chaiko chaiko. Vanhu vari kupulane nzvimbo yacho vakazi vanobva kunational. Vanhu vari kupulane nzvimbo yacho vanotozotaurirwa vana DA kuti apa ndopetagadzira. Saka national planning yacho naye haitati yauya ichinyatsokuratidza kuti apa ndopetaite zvakati. Saka DA anotongomirirawo kupuwa panonga pazi nehurumende. Chiendai apa chitorai vanhu vanyemuisa apa.
Saka vanhu vangani vari mudambudziko iri yezvino?
Ini sekuona kwangu ndiri kuona sekunge vanhu vari kusvika ma600 nekuti handina hangu namba yemungangu chaimo chaimo kuti makandidzira ari mungangu vanhu vangani. Yepakopa ndiye ndingaziva hangu kuti vanhu varipo apapo vari more than 70.
Kouyawo nyaya dzemigwagwa nezvimwe zvakagadzirwa zvakamira sei iye zvino tichiona kuti mvura iri kunzi iri kunayawo zvakanyanya munguva ino?
Migwagwa yekubve pakopa kuenda kujopa vaakuita zvakanaka because vaakupedza kugadzira vachisa tara. Asi wendiri kuona ukuru wakanyanya kushatirwa apo pachinhoka apo pakati apo pane dambudziko rekuti pari kuhidhika plus pevakaita rodhi pacho ipopo havana kupedza kupagadzira. Vakaenda vasati vapedza kupagadzira ipapo. Saka mota hadzigoni kukwira napo kana dzichinge dzakatakura. Zvinotonyenyeredza futi nepayapaya pari kuhidhika pacho. Handisi kuziva hangu kuti mvura ikaramba ichinaya iko zvinoizvi vanhu vachapafambira here kana kuti mota dzichati dzadza nekufa.
Ko mamwe matambudziko avo uri kutarisanawo nawo?
Dambudziko ndinototi kutambudziko izvezvo zvakanaya yakati kwadzi kwadzi hayo nedzimwe nzvimbo pamwe nezvikoro pamwe nezvimwe makadaro kwaro handisati ndanyatsokuona hangu pari kunyatsonzi apa ndo pakati asi pandima puraimari ndope ndakaona pakatorwa yatinoti shedhi yaizi idare ramama.
Matanho apa hamuri kutorawo imisa kansela ekugadzirisa dambudziko iroro?
Ndinotomboita zvemakomiti disaster risk management yetinawo tichiedze kuite maawareness nekuedze kudzidzisa vanhu vedu kuti kana dambudziko risingi rasvika tinoita sei uye kuti tinotarisira ipi kuti vanhu vasakanye kuwirwa nedambudziko disaster aware.
Haiwa, tinotenda vadhuma kwezi.
Totenda neni.
Manga makateerera kuna kanzura wekumutsvangwa Ward 23 kuchimani mani vaJoel Dhuma Kwezu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutori wenhau anga ane mukurumbira munyika Foster Dongozi aradzikwa nhasi kumusha kwake kuSanyati. Vanhu vashoma vanoshanyira nhasi mapako emuchinhoi vakawanda vavo vasina kupfeka mamask ekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19 iro ravhiringa pasi rose ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we see